Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nafenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Uye zvino tiri mushishi sekutaurirana nevanhu veLuxembourg Company kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu ati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Atina kukwanisa kubata vacharamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chikoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsa nevanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navowo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko munoonawo seimi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi? Kuri kukushamisa iwe here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mutete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe kunyanyanyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maarmy generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita panogona kupedzera pakudeurwa ropa panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu ndiyo nyaya yavamugabe yekuti varipo asi havapo kureva kuti varipo asi vari kungoita sechitukwani vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo
nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabhenge vanoshanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamembi kweafrica vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 sachigaro wezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxton Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Titakapiwa mari yese yatakanga takumbira inove mari inokwana kutenga michina 3000 mari yenosvika 7.59 million US dollars ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatiinayo pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxton Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxton Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxton tinenge tichivizivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina
saka ichinge yangosvika munyika maakutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu
ichinge yangosvika taakutanga basa redu asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu saka kusvika kwemishina kweotamba tatotanga kuti vanhu chiuyai tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti taakunyoresa vanhu tichadzidzisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega sekutaura kwatakaita zvinhu zvakapera tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese uri national hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku uku tichimbomira tichida kutanga nyika yese saka province yega yega inenge iine mavota registration centers ayo aichatanga nayo neaichapedzisira nayo saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge dzichingoenda kuti iko zvino muprovhinsi yakati vari pakati svondonoya vanenge vari pakati svondonoya vanenge vari pakati
saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei
tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuzec vachadzidziswa nguva yekutanga ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovhinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovhinsi vachaita voter registration vari paprovincial level
sachigaro wezimbabwe electoral commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro vesangano rethis constitution our constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano rezimbabwe electoral commission kana kuti zec mubulawayo nekune mamwe maguta munyika vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
Mtauriri we this constitution our constitution campaign wa Alfred Zirutwe wauza Studio 7 kutiramiriwe sanga noravo mnjumbo zakasi anasiana mnyika kusanganzira mobilawayo vaende za magwaru enyu nyuto kana kutipetition vajipa zuchemo zavo kuma office ebokare Zimbabwe Election Commission. Wadzirutwe wati zumezoza waru kunyunyuta nazo inyaye kuti vanhu waru kunziva unze magwaru anorati za pavano gara kutiva kukwansa kuvota vajiti mtemo uyune ita kutiva anu wakawanda kunyanya wechi diki vasa kwansa kunyore sa kutiva kukwansa kuvota.
Zimu zakasiyana siyana one of them ndezwe kuti inyaye kuti ma proof of residence ma Zimbabweans vanhu vanogara pano kuti vauye nema proof of residence ime yacho inyaye kuti vanhu wakasungwa vasa vota isutora kuti vavote kuzima Zimbabweans lenya ema diaspora vanhu vari kunze kwenyika they are still Zimbabweans so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavote it's their right so ndozo ripo pa petition iyo
vanobo mhlanga vanowe mmiriri we this constitution our constitution campaign kugwanda vati vakwanisa kuendesa gwaru ravo renyuto kuma office ezek mudhorobha iri rikatambirwa izvo zvinova zvaitwa ona amai Langeihle Mpofu vanowe mmiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo. Mukuru wesangano re this constitution our constitution campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa zek kusvika musi wa 20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti zeki vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu vanoto exista uno kuda kwe constitution iyi vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe enda handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kune vezek panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano re this constitution our constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi ezek muHarare nemuBulawayo vachichema chemawo pamusoro pemitemo yezek. VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti vezek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwara anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance kana kuti pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti vezek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema chema kuti vezek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarorwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarora mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri vezanupf vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira Resim Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito Chivamba vaive vebato rezano PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti rezano PF, Referee Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iye.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutsivimbisa kuti vachavhunira bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidati mamwe avari kuendesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikamiwa ikoko. rezani PF aringa kandidati anotonzi aga ari muchindu anogara kuchitawani saka varinya kuona kandidati ese kubva pakatanga kukambeno kumanza ko
tinomboona munombo nyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndinoda kuti vateerere vanzwisise kuti constitution dzichimundura ine maparti ari mutown ine mapartiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi kumapodcast edu atinge tanamira hapana kamunhu anotimbo matambura anenge aripo anatimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatamina namukobha nekuna nasenga tokuona maposta emca kudambura zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta edu havasiri vanhu vezanu pf vanhu vakudambura maposta edu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo dzacho anoti havadi dzesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvemca tandodambudziko rataona rainyanya kukura iroro
saka mune matanhero amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vagudzete vachatoinda kuziisa zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi kudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezanu kusvika tatozobata tivanhu vefst saka isi toona kuti kunyange vatori musarudzo kandidheti yedu takai tiende kuzekuti indoudza vanhu kuzekuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi
vanga vari mutauriri webato renca vamadhoc chivasa vari parunhare nestudio 7 dzimwe nhengo dzemapato enational people's party npp nezimbabwe people first zimpf dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato remdct inotungamirwa navamogen tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato remdct muchinhori nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha mumwe wevakadzokera kubato remdct ndivajaspa mavhunga vekwazvimba ava vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato rezimpf vanoti vakafunga zvekudzokera kubato remdct nekuti kuzimpf hakuna utongi hwejekerere
taenda kuzimpf takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika zimpf raabato but chandakaona kubato rezimpf vakawanda vacho vakabva kuzimpf havazive chinhu kana temu inonzi democracy hakuna democracy ina handigone kuita leader anonzi chef I must be a servant kuzimpf hakuna yatingati servant leadership that's the problem
izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato renpp vanoti vainge vabuda mubato remdct vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi
patakaenda kumusangano kuyauko taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyu takazongonoona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuzanu pf ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu
vamusonza vanoti vainge vabuda mubato remdct nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura
zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwatoti kuisirana magokora ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano wemdct vamogen tsvangirai ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira mumwe munhu kunze
mutauriri wemdct mudunhu rematsvanaland west vablessing mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya
zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare saka kuuya kuri kuita vamwe uku kunotofadza zvikuru kwazvo
mutauriri webato iri mudunhu rematsvanaland west vawilson makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri
chatongoita isu kumusangano wekufara nekuvaumbirira mauto vadzoka kumusha tatovatuma kubasa tendai mushandira sare toudzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha
Asi mutauriri weNPP vaGift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU-PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe 25 vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padandemutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita 2 kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rinoona nezveutano Dr. David Parlenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacho vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndiva Courage Chombo.
Mari yata kushandisa ikozvino kutesta yadereka yadereka chikombaini zvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosi kwa kuti unoenda unoona chiremba, ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akutesti unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende uchida nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore 10 vachirarama nechirwere cheshuga.
Mishini inondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndichigara kwachiremba ndichigachekwa shuga aindiudza less zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemishini yemanje kana result yangu painobuda ipapo ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadiki diki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takawana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nekuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina wayo sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumisha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadhiwo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eapu iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Manhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichita kuti vafare, saka tinenge tiri muzvirongwa zvakasiyana siyana. Munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzoka kumba mangwana, uyezve masapotazi ngaauye kuzoondovinga kuti mangwana vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutariserwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga bailanch time vari vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichienda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakacha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. MaWarriors akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Knox Ntizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vaTribal Munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awari kuvara ngozindu ii, I'm happy ngozindu tofaro nyee zvaitwa nemaWarriors ngozi maWarriors aita se atamba bhora zvakanaka, ende tanga expected the win for Zambian because Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
MaWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvibodzwa 10 nezvipfumbamwe mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekutyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZIFA Philip Shiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Dande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isusa esempi o ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Ikuthi u Professor muzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esifundela abantwana bezimbabwe zejike. Akula sizathu sokuthi phela khona yena yeke ilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welubhane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempela viki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi kabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kasithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisisa okuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi o ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Ubona izala nkomo nipo ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlambe kakusoze kugcine kuhlo kwinto lokho njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubuto ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Hayi khona simile kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la imoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mahlayana angani kuthiwa ngobuhwayibheji bomuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents Shiri ngabe ukuthi befuna ukulwisana la imoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asaziyo kwamanje ukuthi kozala nkomoni kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu.
Ukona yinto elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubuto babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF.
Eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yibuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDMLA awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe bedukeze akula sizathu sokuthi khona khona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela ukuthi impilo yakhe ibe angabi le ndaba lokuthi abanye abantu baduke kanjani and lama-tipsa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihle libona ngami ngaba igeleka bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona?
Kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela ukuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukuthi yisi ukuthi vele yena sekhulile. Mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo ukuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresident kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ingakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe secampaigni lawo layo ngo-2013 imfazi yakhe ngiyo ayedize campaign labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlale sitele ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni. So kusho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikuseleyo labantu abakhe.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange sicele idale lePhalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise idale lePhalamende ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo epampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo iku-collecta i-revenue kuphela. And then S3 iyokuthi izinwa yona i-collecta annually approximately 800,000 imali layo ihamba ugovernment and thinama residents. We can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least be one local board to take over the running of water, because we are simple with it in our residents to use the local board into the account. And then it is that also in our
Parliamente kona basamukela njani isicelo senu? Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lamaWarriors athole inkezo yeCostafa Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elejipolopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFamine Early Warning Systems Network bathi kulabantu phose abayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo ekuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela le hypertension iBP esibhahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajo ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nemigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi iholo yangkhona yabe ingayenzi ufike lapho kokuthi umuntu akwanisi ukungena kwezinye indawo lewiche ngoba yabe ifuna ukudlala layo so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu ngoba kuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa izemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafike kuklasi yokuthi sithi khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngathi azange sibantu bonapho i-sporting equipment yangkhona asilayo senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of ama-ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekileyo banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ephalamende uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair yekudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lapho kube disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ivandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga imbiko yethu lwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBebe lo Bebe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zaseZimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayobhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZANU-PF kungani abantu bayayisekela so akungene khonapho ma.
Sisanika iy'nithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer ichoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu bekhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe beyirejista akuchina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usina lo muntu othela induku wena uva izandla kuba uzima kodwa kakusho ukuthi kuzazimisa khonokho.
Baba Bebe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankaza kathezi. Kuyaphumelela kumbe khona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhluthekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke Zimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngokomuntu. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakuhla naye. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele kwenzeke. Xa befuna ukuzikhipha ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yho manje ke yisengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Dr.
Mpilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi maphila yathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina ngiboni laba bantu bengasebezasenzela okunye okungcono because ikhanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi and njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula laba bantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Bednico Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Jiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UJiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli indaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Mthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure bechayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngamaWarriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKwasafa ujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
The trophy law means a lot to me, like ETC team, ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kuselam 5 days ukuthi kube le tournament, sibahlanganise, sibenze babe i-team esebenza ndawonye, is something that is wonderful. And abafana laba, I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him edlala kuwing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which has ended up man of the tournament here.
Umthizwa ukhethwe njengomdlali odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKwasafa, kukanti uCaptain Ovid Karuru nguye oqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSandile Chizamba nguye oselinkezo eziningi zeKwasafa enezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lomuntu yagula ingoma ka Obadiah Matulane ijahele dala ligqiba uhlelo lwethuke lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokeli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba ese kwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.